chinangwa chekuva muno muWashington kana ino nguva tiri pamusangano unonzi World Bank IMF annual meeting. Uyo musangano unoitwa kupera kwegore apo ma World Bank directors vanova ma finance ministers vanomirira nyika ine IMF directors vari muno vachikurukura nezvikuitika munyika mavo zvikuru sei nemaprograms akananga neIMF neWorld Bank. Zvakare inguva yekuti tenge tichisangana nevakuru veIMF neWorld Bank nenyika dzakasiyana-siyana from civic society tichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuburikidza nezvakawanda zvinenge zvichiitika munyika idzodzo. Uye gore rino chakakosha ndechekuti kunenge kune zvakare civic society forum inenge ichitarisa zvakare ichipawo mafungiro avo nezviri kuitika munyika dzakasiyana-siyana kuburikidza maorganizations maviri andataura nezvavanonzi World Bank IMF. Zvinoimba kana makataura sari nyika yedu pane zvakawanda zviri kuitika zvakatarisana neIMF. Saka tete tizopawo muono wedu pane zvakawanda zvinenge zvichiitika pamaannual meeting aya kubva zuva ranhasi kusvika musi weFriday. Musangano ichaona nezvemareforms, inequality, corruption, youth forum nezvakasiyana-siyana zvichange zvichikurukurwa pamusangano watiri.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamisangano iyi imi sevechidiki?
Zvatinoda kuona zvichibuda, one, chekutanga inyaya yecorruption munyika dzatinobva, zvikuru sei pamaprogramu eIMF neWorld Bank. Zvikuru sei tinotarisira kuti mari idzodzi dzinenge dzichiitwa dzive dzinobatwa zvakanaka, nekuti dzakasabatwa zvakanaka izvi zvikwereti zvinozokurira isu vechidiki, nekuti chikwereti chenyika chikwereti chedu isu tisivaridzi venyika. Saka isu zvatinoda kubuda tichiwana chekuti IMF iite mareforms ekuona kuti kunyangwe ichiri ngenja nenyika dzakasiyana-siyana vanotsoongorora kuti mari idziri kushandiswa sei, uye kupiwa mukana kwevechidiki nekupiwa mukana kwemacivic society kuti vave pati yemaprograms aya paanogadzirwa, kwete kuti angoiswa achibva vanhu vasingaparticipate mumaprograms aya. Ndozvatinoda kunge tichiona zvimwe zvezvatinge tichida kuona pamusangano.